Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wechina gunyana 16, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokoka maZimbabwezi ese vari mudunhu reDMV. Isu sevedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvosangana nemiriri weZimbabwe muAmerica nemusi wemugovera. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda uye yezvicherwa isina kuvandudzwa ndiyo yave kupa kuti vari mumamisha vakawanda vagare vakabatira ura mumaoko sezvo vari kumanikidzwa kutama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira wasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vari kuita zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellence Comrade Emmerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is the listening president munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere semastudents kuti tiwane kudzidza because the future ndeyedu mayuth tinogadzira future yedu nefuture inotevera.
Atiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanonge vanomubvunza kuti saka tichasvika rini tichigara pasi tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvizi hapana anotindokwanisa kuwana mari nekukasika asi tinokwanisa kuwana shoma asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati.
VaEnoch Musasu vano vetrustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti college iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Izvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei vakaomerwa zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana maresults avo saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvizvi inogona kunetsa. Ratenge chitokumbira ona kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana voita se vonyora mazama avo oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana mari results pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma onzi hauchanyora sama.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaSteven Mashawa Mariwo avo vari mukomiti yeCoast vaudza Studio 7 kuti vachaedza naposti pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tinoda kuvareka kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadhara tikwanise kupedza kumakosis edu achokita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmuri Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regati goita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarifya toona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Takaisvika ikoko vakatiudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzokuti mwana haasi kudzingirwa school fees zvinhu zvinongotaurwa in politics asisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fees yake yakakwana ozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nemusi mugovera apo zvichasanganawo nemumiririri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba. Mumwe vari kuronga gungano iri amai Cassandra Sibandaguni vanoti zvakakosha kuti zvarwa zveZimbabwe zviri muWashington neVirginia nedzimwe nzvimbo zviwane mukana wekuchingamidza miririri weZimbabwe muAmerica sezvinoitwa pachivanhu. Amai Sibanda vanoti pamusangano uyu pachange paine makuwerere akawanda kusanganisirawo zvekudya nemimhanzi yekuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muchanganyauye weStudio 7.
Musi mugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vaChifamba avo vachangouya muno mudunhu reWashington DC.
Ndianani vachange vari pachirongwa ichi?
Tinokoka maZimbabwens ese vari mudunhu reDMV. Isu sedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Veruzhinji vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi?
Veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka hukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembassy. Saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo.
Vari kuuya kuchiitiko ichi vangatarisira chii?
Vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yeZimbabwe vaziye vashandi vekuembassy uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana siyana dzekuZimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu saka haiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko.
Tiri panyaya yechikafu, zvii zvamuchange muri kuubika zvinofarirwawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Pazvizvarwa zveZimbabwe pakangoita nyama yemombe, pakaita huku, aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara. Saka ndozvichange zviriko.
Tichitarisa kuti panguva ino inguva yeCovid-19 zvii zvamuchaita kuitira kuti vanhu vachengetedzeke utano hwavo?
Saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuZimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko, tirege kukwazisana nemaoko, uyezve zvekuti timbundirane, tirege zvekumbundirana, uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance. Saka tiri mupark muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka.
Avo vango ari amai Cassandra Sibandaguni vachitaura vari parunare naMavelous Mhlanganya uyo Studio 7 vari muVirginia muno muAmerica. Zvichakadaro, mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vanoti vari kufara zvikuru negungano rarongwa nezvaro reZimbabwe izvi vachiti zvichavapa mukana wekuzivisa vanhu mabasa anobatwa nemuzinda wavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvakakosha zvikuru of bringing the embassy kune community of Zimbabweans, you know, as part of our diaspora engagement. Saka tinoda kuti vafile comfortable neembassy yavo, you know, and to explain kuti mafunctions eembassy akamira sei. We are there not just to process documents, but also to share information on investment opportunities in Zimbabwe, among other things.
Muri kutarisira kuti muchange muine vamwe here vanobva kuembassy yenyu vachange vari kutsanangura mabasa amunoita?
Hongu, ndiri kuya neembassy yese kuti tiite tisangane nemhuri yeZimbabwe. Tibvise kana paine kakutya kana kakunyumwa kana chingave chii chinotadzisa kuti tiite mubatira pamwe. Toda kuti tizvigadzirise izvozvo.
Vanhu vazhinji kubva munguva yapfuura havanyatsonzwisisa kuti embassy basa rayo chaizvo nderei. Munganyatsotsanangura here embassy ine chekuita here nezvemapato ematongerwo enyika?
Embassy inomira mhuri yese yeZimbabwe. Hazvina basa nekuti uri bato ripi, ringave rezvematongerwo enyika kana remachechi kana chii. Embassy ndeye munhu wese weZimbabwe, and tinoita kuti tibatsire kumirira even marights emazimbabweans muno muUnited States. Kana paine zviri kuitwa zvinombunyikidza marights emazimbabwe nehurumende yemuno, tinoita kuti tizviziye kuti patinotaurawo nehurumende yemuno tichinge tichiisa pamberi marights and mainterest emhuri yeZimbabwe.
Mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vachitaura vari parunare muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wekambani yenyaradzo Group North America vaIsau Mavindidze vanoti vachange vari pamusangano uyu vachishambadza zvinoitwa nekambani yavo. VaMavindidze vanoti zvakakosha kuti makambani ezvizvarwa zveZimbabwe ari kune dzimwe nyika atsigire magungano anenge achisangana vanhu vekumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nyaradzo ichange iripo pagungano iri richaitirwa kugamuchira ambasada. Zvizvarwa zvomuTMV zvinova ndizvo zviri kuronga gungano iri. Vakauya kwatiri vakakumbira kuti tivabatsire kuronga gungano iri. Zvikava zvinotifadza zvikuru, saka tiri kusponsa gungano iri.
Zvakakosha sei kuti makambani ezvizvarwa zveZimbabwe vari muno mudiaspora vashande nemizinda iri munyika dzavanogara?
Kwatiri tinoda kuti tirambe tichiashembedzera a message ye funeral policy ye nyaradzo yakave kadziriro yakanangisa vanhu vari kuno ku diaspora uyezve kugamuchira ambassador yedu chinchikuru kuti tichange tichishanda ne embassy yedu ne consul staff kuti izvo kana pakava nedambudziko rokushaika kuvanhu ndivo vanenge vachitibatsira kuprocessa mapapers nezvimwe zvakadaro saka tiri zvinzvikuru kuti tisangane nevanhu vanoshandira embassy yedu nokugamuchira ambassador makambani kuzimbabwe ari munomu anofanirwa kushanda nezvitsvarwa zvomuno kuitira kuti tizivane sesu tinotengesa maproducts akatarisana nezvizvarwa zvokuzimbabwe izvi zvakakosha kwatiri kuti tive tinoonekwa nokunge tinobatsira mitambo yakaita seiyi uyezve pari zvino hurumende iri kuda kushanda nediaspora kugadzira diaspora policy saka tinofanirwa kuti tive tinoonekwa tichipa input yedu kuti diaspora policy yakanangana nesu vagaro kuno nezvatinenge tichidawo kumusha ikoko zvive zvinonzwika kubva kumavoices edu.
Mumiriri wekambani yenyaradzo group North America vaisawo mavindidze vachitaura vari kunorth carolina namavelas muchanganya uye westudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Australia yanyorerana chibvumirano chitsva neamerica nebritain munyaya dzekudzivirirwa kwenyika idzi. Chibvumirano ichi chichaita kuti nyika idzi dzidyidzane munyaya dzeumhizha munyaya dzekudzivirirwa kwenyika izvo nyanzvi dziri kuti munongedzo mukuru wakanangana neurongwa hwechina kunyika idzi. Asi vakuru vakuru mubritain vanoti danho ratorwa iri harinei nenyika imwe chete asi vari kuona zviri kuitika vanoti nyika nhatu idzi dziri kushushikana zvikuru neurongwa hwemauto emuchina mudunhu reindo-pacific. North Korea inoti yabudirira muurongwa hwayo nhasi hwekuedza kushanda zvakanaka kwezvombo zvayo zveballistic missiles. Zvombo zvemuchadenga izvi zvaedzwa zviri pamusoro pechitima kano vake kutanga kuitwa. Nezuro, South Korea neNorth Korea dzakaedza zvombo zvadzo munguva dzakasiyana izvo zviri kuonekwa senzira dzekuratidzana masimba pakati penyika mbiri idzi. Zvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda neyezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yeRhodesia ndiyo yave kupa kuti vari kumaruwa vakawanda vagare vakabatira hura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama vachisiya misha yavo makuva nenzvimbo dzavanoeresa. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kune vanhu vari kumashonaland east kwakaseke kuuzumba uye kumisha inoti tome kawa nekatsukunya kwamutoko uye kuchikomba kuchivhu. Vanhu ava vari kuda kutamiswa kuitira kuti makambani ekuchina achere matombo akakosha egranite. Vamwe vakatarisana nekutamiswa vari kuchipinge kumanikaland nechilonga kuchiredzi. Minda iyi iri kupiwa makambani evachena anonzi anodyidzana nehurumende. Pasi pemutemo weCommunal Areas Act mutungamiri wenyika ndiye ane masimba ekuona kuti minda iri kumamisha iyi yashandiswa sei. Vanhu vekumaruva havana magwaro kana kuti matitle deeds uye mitemo iripo inonzi haisi kunyatsovachengetedza. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatinomudaishe chinyoka uye mukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vamaguhu.
Nyika yese iri kuchema nekuda kwemapirwo ari kuitwa ari kunzi mainvestors maspecial grants. Vapiwa maspecial grants ivavo havasi kutaura kunyange nemadzishe nemadzimambo emunzvimbo imomo havasi kutaura nevagari vemunzvimbo imomo. Mutemo uri kutyorwa pa hakuna munhu anotenderwa kunoita prospecting kana kuti exploration muyadi yemunhu. Asi zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika. Saka ndingati dambudziko ndereku, especially utungamiri weZimbabwe, pakuti one, vari kutadza kushandisa chiri mumaoko avo nekuda zvekupema kuti nyika yedu isimukire. Chechipiri, vari kuita zvibvumirano nemaforeigners zvekushungurudza vanhu vavo. Saka idambudziko ndorinonzi muchirungu a resource case.
Vachinyoka, tipe pfungwa dzenyu.
Ndakateerera vamakuva chitaura apa. Ini somunhu unotsigira hurumende ipo, ndobvandawa kuti ndofamira kuti ndikakavadze zvavari kutaura, nekuti zvinhu zvavari kutaura zvakati zvakati zvakaipa, zvimwe zvachona ishuwa. Asi chavari kuti ndicho chikonzero chacho chokuti ini hurumende handizvo. Zvinoitika muno muZimbabwe ndezvekudai. Pane mitemo yakangotanga pakatangwa nyika ino iri ma1890 iri nyika yakabatana. Payakatanga kubatana musi wa11 September 1890 payakapuwa sarukutirodhisha ndo yava Zimbabwe iko zvino. Yakaita mitemo yakawanda mumakore iwavo inokonzera kuti matarisiro atinoita zvichebva, matarisiro atinoita nzvimbo dzokumaruwa kunowanikwa zvichebva akamira sei. Mutemo wekuti izvo munhu kana uri pamusha pako pakawanikwa zvichebva pasi pomusha wako hazvisi zvako, ndezvewazviwana. Mutemo wakaitiwa nekuburikidza neparamendi yairako mitemo iyoyo ichiriko, handiti munozviona. Mutemo wekuti izvo macommunal areas maland rights achona vanhu variko havana ownership, vane right of occupation kwete right of ownership. Zvinoreva kuti izvo havagoni kupa mvumo iri kutaurwa iyi nekuti havana right of ownership. Mitemo iyoyo futi yakabva ikoko. Zvose zvataurwa izvi politics dzinowandisa. Ngativiranei kuti nyaya yemaresource rights inyaya inoda kuti tigare pasi sevanhu vemuno muZimbabwe touyirana kuti chakanaka chaizvo izvo chakuti tiite nazvo ndechiti.
Vamagou.
Saka tinotanga kubvunza kuti iko zvino izvi i41 years after independence, asi tine chine mumwe murume achiri kublema mitemo yakaiswa muna 1891. Saka tanga tichiitei kubva muna 1980 vanhu vedu vari kugara kumaruwa masquata paland iri kunzi havana ownership kana kuti havana title to that land. Saka ndo zvinhu zviri kukonzera kuti president na minister Chitando vari kunyora anonzi ma special grant vachishandisa part 19 ne part 20 of the Mines and Minerals Act inotaura pamusoro pekupiwa kwema special grants. Ende vanhu ivavo vanenge vapiwa ma special grants vanenge vatova nepower rekuti vaende kunoita exploration wherever. Asi kunyange zvakadaro, Mines and Minerals Act haitenderi kuti maexplorer vaende kunoita exploration mumisha yevanhu.
Petai chirongwa chedu vachinyoka.
Zviri kutaurwa zvekuti vanhu vari kuchera zvisiri zvakanangana neMines and Minerals Act. Redway, ngatiregei kuti vamunangagwana vachitambe tichikangama kuti izvo musi unou zuro uno chaiwo Zaki yakanosunga munhu kumatisa dona wanga achichera patini.
Gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vatinomudaishe chinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munharaunda dzine zviwanikwa Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vachitaura vari parunare kwaMutare. Mumwe murume wekwaMutare ari kurarama nekuuchika miti iyo anotengesera vagari vemunharaunda yake pamwe nevamwe vari mudunhu reManicaland. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vasonge vanoita basa rekutya miti yakasiyana siyana vachitengesa uye vanorima miriwo yemhando dzakasiyana siyana. vasongea avo vakaberekwa kunzvimbo yedora pindo kuchamembe kweguta remutare vanoti vakatanga basa rekutya miti mugore 1991 vachiri kushandira mumwe murungu kumapurazi ewemouth muno mamutare vanoti kubva pavakasiya basa rekufudza mombe vachitanga rekutya miti havana kana kuzocheuka shure
Ndino zijegro songea, ndino vapa adora pindo. Ndakazwa wagore na era 1969. Ya inini muripa muri, ndaka gurira, zwanga zwaka ngo neta neta. Ndo vanae nda kungo senzo kumbo fuza mombe kumamisha. Ndo petaka tanga kuita zemiti ni mungezo nda iwaiz Miss Taylor. Madijas trees ni maexotiki. Techinko famba umakomo, techitora masini.
Vasongea wanuti. Vakasirwa kambani ni mwe murungu wa waishandira muna 2009.
Mungezo wangu wakata, wona yoo jethiro, yoo waindinete kuti ini ndodo kuita zero zangu. Saka ini nda haku fara angu nesa ririm town. Saka takata, kutuwada aro yoo alo wadigonera. Ato vata sainira na pasi. 2005 hiyo yoo to vata sainira na pasi. Vato ndipa zese kambani vato ndipa arori remiti. Pa 2005 ipopo kwakutotanga kutoita zviro zvangu ndechingoitawo zvataingoita nemangezaya
vasongea vanoti vakakwanisa kutenga imba muguta uye nekuendesa vana vavo kuzvikoro pamwe chete nekukwanisa kutenga motokari vanoti pamusi wakanaka vanokwanisa kuenda kumba nemadhora makumi mana ekuamerica kana kudarika asi pakauya vemakambani kana vezvikoro vanenge votaura mari refu
ndakazogona kuti ana aende kuchikoro kuzototenga imba nekuzototi upenyu hwangu ndopo wakatotanga kuchinja pendakazotanga kutozviitira zviro zvangu ndege ipo papo zvindakasiyirwa nemungezo yawo mungezo yawo aitouya aitofunga kuti ini ndichabhuroko but akatonditi ei iyo watoshinga akutondipowo kutoti kutonditaurirawo zvekuita ita kudai kana akaona mabasa mahombe fanika raakaona repawilotona rekosima maavhu mahasi aya akatondidaidza totoita basa ipapo
vasongea vanoti vari kubatsira zvakare vamwe vavo vanofarira kuita mabasa emaoko ekutya miti izvo zvatovasimudzira pakare vasongea vanoti dambudziko ravo nderekushaya nzvimbo hombe yekushandira sezvo vari kushandira vari pamba pavo vasongea vanoti vanoshuvira kuwana poroti kana munda wakakura kuitira kuti vakwanise kuwedzera basa ravari kuita
ini dai ndamboonawo nzvimbo yakati kurei nekuti magezi daigona endaishanda nawo kazhinji hapana chendisikazivi kana kuita zvemaroses ekuexportwa zviya zviya ndinozvigona steric nekuti ndiro basa rendakangodzidza ndechingobva pachikoro hapana zvimwe zvendakamboita ende zviri kutondibatsira zvakanyanya kuti ibasa rinonga risikagumi rinongoenderera mberi
mumwewo anotenga zvinogadzirwa navasongea amai Judith Nyaruwa avo vanova murayiridzi kunyanga vanorumbidza mabasa anoitwa navasongea
isu tinotenga miti all the way from Mutare kuno kunyanga tinotengeserwa miti nemukwasha wedu miti yayo anotitengesera miti yakanaka stereki haiti hainetsi kubata plus taakutoona kuti project yedu yatiri kuita yemacitrus trees masikuzi akatikomberedza aakutochiwawo nekuda kutenga miti yao saka zvinhu zvinotifadza kuti munhu ari reliable anotengesera miti inotiitira zvakanaka
miti inotengeswa navasongeya inotangira pamadhora maviri ekuamerica zvichienderana nemhando yavo uye nekukura kwainenge yaita vasongeya vanoti zuva rega rega vanomuka nenguva dza5 mangwanani vachigadzirira kutanga basa kunze kwemusi wechishanu uyo vanoenda kuchechi yavanopinda yejohani masowe wechishanu vanhu vakawanda muzimbabwe havana mabasa zvichitevera kupara rakwaita upfumi munyika zvekuti veruzhinji vari kupona nekuita mabasa emaoko sezviri kuitwa navasongeya ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo
muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko recovid-19 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare zvizvarwa zvezimbabwe zviri muwashington dc zvosangana nemiriri wezimbabwe muamerica nemusi wemugovera munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda nezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yerodhisha vagare vakabatira hura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeisindebene
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 kuGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uzakuqala mhlaka 21 yamhlaka 24 Mpandula 2021. Abalo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abazonyenza ukuza eThekwini.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Kunxa yokubuya kwama-comment radio la sikubona sekuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eziyisificaminwembili. Amalunga ebandla lemtokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe koBulawayo esula athi yikuqathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcini sihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uzakuqala mhlaka 21 kuya mhlaka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yi-Zimbabwe International Exhibition Center koBulawayo kontuziyathu. Umhlaka 21 kusiya mhlaka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 Mpandula nilanga elivulelwe wonke usuku. Abaqala lombukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza eTrade Fair.
Uqhubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukhuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Ashadise ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa. Izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukukhona usubulela abantu kakhulu esigabeni la.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa neTanzania. Umhla ka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi kuthi umhla ka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhla ka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266 kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 the city. Lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNetera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNetera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNetera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNetera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazilaya emsebenzini. UNetera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu eringceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNetera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo UNetera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. ezithupheni unephela uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, Zim Rights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hathi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadeprive ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangelamvesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprive.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seliqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi ukuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mhabakaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba, kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshwanga 12, kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazi ukubuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile. Ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man, abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland. Kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabona sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi, silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khonaphana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo abezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi. Yiwo phela amavili eveni lawo. Amakhampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakhampani kahulumende lokhu eqhubeka umkhuba wawo, lokhu eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhatshwa besibencishwa ama opportunities. Siyananzelela namanye abathi baqhatshisa online okuwenziwa ke yiMinistry of Health. Abantu bakithi lokhu beqhubeka bengaqhatshwa yilobu bulembu, kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli, sizoqhubeka silwela abantu bakithi thini lolu hlupho luphele luphele kwaMthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani? Njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisana naye sizwisise. Kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole, kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba Ndlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu, wasidlula wangani akaboni bantu, sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma kungumhlobo bani, kodwa uma uyisihlali seMathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu beMathebeleleni. Yikho-ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthiyile emafensini ekampani zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane.
Lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yeMthwakazi Republic Party, obexuxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu, njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka. Unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engelasithupha. Kunje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhokhela izithupha, incwadi zokuzalwa lezinye. Umevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye ukubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi uNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti uNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, uNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Ubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxangelamjesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seliqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Namhla uhlelo asisi zebomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana ne-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lephalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lephalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uZulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu siphoqe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF. Umafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa-ke sibona ngani ibandla leli elithungamelwa ngobabo uMnangagwa seli sidubhedu sebesenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe esilawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane wena ngibona ukuthi uhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo Mthembo yikuthi bona abantu laba bayakhohlwa ukuthi bona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asika zesizwiwe any violation uhlangana nevini kolapha kumlawo mina nginje ngi product yangena eParliament nge violation ngo 2015 sawina noma babe sithu hey sasi ngeke kuthi nazange siparticipate but we know the people that I stood with laba phela ndaba ngabantu baziyo phela mina lasempumo masiphila sonke yabo azinto lo MDC but ubuye kwazisa ngantu kona ungena as an independent but ukwazi ukuthi kona usupport a structure as MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful. So if violation would have been an added advantage, it was a very good thing. Because if the only word is like, see, we need a violation for the country, but we have 28. We also have
Babu Umafa, get a call up for.
Izanu, if you get a izikhothamathe zabo umonzora bayakwazi ukuthi sibangaveleli badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacathe ku-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela umonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyade kumyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sile lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa we-ZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abala lutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki ababasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi ete kula ma-war-veterans abanjwa phongu esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? Iministry engashukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokusiya kuHitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
babuthuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi elincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, beseza i-corruption, beseza izinto ezimbi. Abanye bezwe besebenzisa ibizo leZANU-PF kukathi-ke iZANU-PF yona kayibhenefithi lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena lemuli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Uhambelene naku-MDC kwabanaumamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, aba-corrupt, besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. Babisele emuvilizwe, badonsele phansi izinto, kungabe loluto oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu emele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kububi khona. Kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto kumele kuhlale phansi ngazo zona lezo, sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We were saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say Silashle Gil. In the card lay, you know, Sinanji Abandon Abbe Zimbabwe, as if the Luna is Zimbabwe first. Now, you want to introduce the Dame, ZANU-PF, whoever says the dog, can you be bumping, you can you fire, again, laba umafakaye ebonisofika ke MDC ngale lesizinto yokuganga kanti bahamba likhuza liqhaya egcekeni labantu ukuze into le iphele. Mina ngomunye wafisa ukuthi ngabe kuthi kona siya-adopt-a into njenge-China ngalona corruption faka phambi ufake emdini labana thatha umbhobho ubula kuphele kakawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bethupha le-Studio 7. Singeke hlukani hlobo wathi sikhangele ezinye izindaba
ebezikhokhela. Abe inkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi yikuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapa 7 ntambama.